matambudziko atinawo ndeyekuti bhanga raibatsira kana kuti kupa mari kuvarimi reagribank ranga riri pasi masanctions, saka ranga risingakwanise kuti riwane zvikwereti zvinobva kune dzimwe nyika muchirungu aya anonzi mainternational lines of credit, zvaibva zvazoita kuti vaizogona kuonawo mari yekukweretesa variri. Saka ndiwo mamirira zvakaita kuti hakuna achakanaka.
Tinonzwa kuti pane homwe yakanga yakaiswa parutivi nehurumende yekubatsira chirongwa ichi. Varimi vari kukundikana zvakare here kuwana mari kubva kuhomwe?
Hakuna mari iri kuwanikwa kuvarimi kubva kuhomwe. Homwe zvakare irikuratidza kuti mamiriro akaita zvinhu. Zvinhu zviri kudiwa kubhadharwa nehurumende zvawanda kupfuura mari inogona kuwanikwa. Saka paa kudiwa iye inonzi international finance, mari yekune dzimwe nyika kuti ibatsire upfumi hwedu kuti tiende mberi. Asiwo zvakare panyaya dzekurosi tinenge tauda kuti tichitarisa kumberi kwokuti tairima mbambaira taiita izvi neizvi, tachisanganisa izvinhu zvacho zvese, aya anonzi maindigenous food or maindigenous breakfast, ekuti tichisanganisa zvinhu izvi kuti vanhu vedu upenyu hwavo wavanopunduka.